Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varikuzviti ndovakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reTripleC vasengezo chavangu vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections achaitwa mwedzi unouya. Vari pasi pebato reTripleC. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarairidzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varikuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 varikuda kukwikwidza musarudzo dzemabielections achaitwa musoro 3 kukadzi vari pasi pebato reTripleC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vashavangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Vamwe venhengo dzeTripleC varikuda kurambidzwa navashavangu kukwikwidza vanosanganisira vao Stalos Siziva varikuda kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe navaAmos Chibaya varikuda kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeTripleC idzi nedare renomination court muna zvita gore rapera dzichete dziri kuda kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navashavangu. Vashavangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare.
The Voice of America, VOA.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvafurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarairidzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vati kusashanda kwevarairidzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varairidzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varairidzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 256 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varairidzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge sveshe nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vovanga vachitotadza kuuya kuzvikoro. Mutaiona maattendance ari as low as 30%, kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro. kuchikoro nenyaya yekusitadza kubhadhara maschool fees. Saka varayiridzi vakangopedza vhiki rese vakagara tikutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya yemuhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihori?
Horo yevarayiridzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepension, patanga kubviswa matax. Tona pa $300 shoma yavaisitambira yetiri kuona vaakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti maprice atokwira nematax nemalevies akaiswa aya. Cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodona pasi zvakanyanya.
Ko hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Tane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe. Tiwanewo minimum ye-1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chati atitanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tiri kuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu tikurumidze kudzoka kumakirasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya. Kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji. Tiri takamirira zviri mubumbiro remutemo Bill of Rights kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira tiri kuona kunge dhiraivha ari kudhiraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarayiridzi?
Vari kunyunyuta nemihoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varayiridzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobert Masaraure vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reATUZI manyepo emandiriri, vavarayiridzi vedu vari muzvikoro vose vari kuuya kuchikoro. Isi chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo Studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neATUZI. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo ATUZI mamembasi chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvekuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini. Varayiridzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isusu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults A-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%, saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa anonzi Svondo Rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti Concerned Citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland West vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avo vari kutsanangura.
Semugariwo takangosungurawo ndega ndakatirega ndiendo kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda musoro 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyawo tamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro saka ndakagarira kusvika ndabedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tamba yenyu iripungoya pangobvowo mandiri semugariwo
chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho nokuti panoratidzira munhu panenge paine chaari kunyunyuta nacho
indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navachabanga zvekungodzinga macancellors nemamps munyika yese yezimbabwe saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vachabanga vacho havanambobvira vaito kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari hatimaona nekurwadzikowo semugari ndipatikaitiwo pfungwa dzekuti rikatinokumbirawo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa
saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi
mapurisa akandita zvakona amene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitamba takaendesa musi wa 29 takazosibva musi wa 4 chii chikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa 9 zviri pamutemo vakabva vati cancelled hazviite nekuti matipa short notice vakatsanangudza nezvemopu zvamene zvavaitaura nezvemopu chichichi vakakugumawo zvakadaro
saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira
ichokwadi semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chimatara cho havanga vaita saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga nekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakutiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka saka nee zvacho zvakabva zvaitika izvo tikabva tatyira kure patenge renyaya yekuti zviri kuitwa navachabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndo zvakanga zviri mutamba yacho iya takavapa vakaramba mapurisa acho
saka ndiani ari kukutyisidzirai
unongona kutereerwa nekwese kwese kwamenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese utingati nekumba kwacho hakusatigarika unenge uchiteererwa
ava vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunhare kuhurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati melondon mukuratidzira kuri kutsigira palestine kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yaurayisa vanhu vakawanda pakati peisrael nepalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu vakuru vakuru mucolombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwaurayisa vanhu gumi nevasere nekukuwadza vamwe vane chitsama iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi tiine hurukuro naamai rudo chindizwa mwoyo avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose vachiita izvi vari mupretoria kusouth africa tinotanga nekukuchingamidza yemuchirongwa chedu amai moyo.
Aiwa tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadi negore dzva Happy New Year.
Aiwa tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikurukure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri amai moyo?
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvose, kudarika amwe mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri ibasa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona zvandinge ndichisona. Ndinosona kubva pasi pemwoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosingotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita. Nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inge ichitomhanya kuri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kushona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Pakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kutatova kumagire 7 kuya kuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvikarira. Zvinhu zvandaingofarira kubva ndiri kuumba bhozi, I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari. Uya uya wemaoko uya u ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvozvo, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvitarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekusona izvezvi izvi. Ndikazvidzidza kuchikoro ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo ndichienda mberi.
Kouyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But inini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandioshandisa manheru kabva kubasa, ndo pandinoita zveshowini izvozvo. Nemaweekend sometimes ndiri kumaenda kubasa. Saka makastoma pari zvino aiwa, ndinotofara nekusapota kwavanondiita. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinoo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuinda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emuchato. Aiwa, handisati ndasona nokuda kwenguva ndo inondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoperera izvezvi vasina zvavo, plus ini zvandoita manje ndinee ndichibatsira kune avo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa, uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu mukugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa, kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apeke mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvekubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonopinda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera hurukuro yedu pane ino nguva?
Shoko randingada kutiudza vateereri ndirokuti tiri vanhu especially kuvakadzi, ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nokuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vanewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei amai moyo?
Vanoda kundibata, vanondibata paemail yangu. Ndine email chindirwa rudo@gmail.com. kana kundibata futi kutiktok, iriko futi iyoyo chindirwa rudo@gmail.com. kana panhamba dzangu. Handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa, nokuti ini handidi zvisina basa. Asi nhamba dzangu regai ndisiye even pawhatsapp, ndiyo yewhatsapp iyoyo. Yedu kusouth africa inotanga ndi 27 then tozoti 7996580 4 then kufacebook rubo chindizwa vanondiwana ipapo vakanotoona pane vanhu vakajeka jeka vakapfeka peka mataya ebo vakuziva kuti o ndiye uya mukadzi uye angasvikao.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai mwoyo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Neniwo ndinotenda, ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naamai Rudo Chindizwa Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin, tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka.
Zvaivateereri, ndinorayira kuti shure yangu yekuti tinongogara tiri parunyararo. Nyaya yekunaya kwemvura, chokwadi iri kunaya apo nepapo, nzvimbo dzimwe dzichisirikika dzichisvetukika. Hatichanyangoda kutaura chokuti kudini redu remasonalize central kunyanyisa tiri mudistrict yeMount Darwin, mvura iri kunaya zvikuru yakanaka, haisi kunyudza mbeu, iri kunaya zvakanakisisa chaizvo. Asi regai ndingoti maonero angu ndeekuti isakazvarwa zvedu kare, kwete kare zvakanyanyisa, asi kare ndaakuona sokunge mvura yedu yaakushanduka ichidzokera pachinyakare, manayiro aiichakare. Vamwe vanotiwo zvavo kwaine climate change, hongu tingangodaro zvazvo, asi kana tichinyanyozembera paclimate change, isisu chivanhu chedu chinenge chichiti mauyiro emvura ane zviratidzo zvatinoona setsika dzedu. Tinoona kumubira kwenhemhere, tinoona tsambati, tinoona zvakare nedova, tinoona zvakare nekuti gororo rinei, kushomeka kwemazhanje chiratidzo chokuti mvura iri pamwaka wakanaka.
Kare yainaya sei mvura iyi, uye zvii zvamaizoita kana makanga mati mvura yaita shoma?
Kare mvura yaitanga yomwedzi wazvitao, yaimboita inonzi kukura hundi ndiyonaya zvayo kuitira kuti sora rimere. Asi yezvinoizvi mwaka yemvura chaiyo yasvika pamakore ataiti ziva isisu kuma1972, 73, 74, 75 ndomanaira yaaiita zvokuti vazhinji vaizendawo mukisimusi vatokanda potereza iye pamusoro. Vamwewo vaitozenda mukisimusi vakutokorera vana chibage kubva mumapindu mumagadheni muyo mune chirungu vachienda kuchikoro. Asi kana zvanyanyonesa, isisu tine zvatinoita, tinokwira mumakomo nehari dzedu toisa zviyo toikwidira pasi zviyo izvozvo. Zvino murenzaniso wokuti zviyo izvozvo kana zvikadzi zvayererwa nemvura zvichipinda nepasi hazvifaniri kumera. Munongoziva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera. Kana zvamera mucherechedzo wekuti tinogona kuchirikwa nemwaka wemvura, ndozvatinoita kwedu. Tinenge tine masvikiro nemvura, hatidi kushora nyaya yechivanhu. Vanhu vagona vandemiri chiriko, tiongoziza kuti imambodimbuka chibage chaakuvhurura.
Zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamira?
Kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mapfuwe nemukwerera, nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara. Ndegai ndikutaurirei ndichiti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mapfuwe, hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanaya. Ichokwadi chandikutaura.
Asi vamwe vanoti kunetsa kunenge kwaakuitawo mvura kusanaya zvakaringana kunogona kunge kuchikonzerwawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda. Imi munotiwo?
Hongu, handingazvirambe. Vajonga vandemiri chivanhu chinouya netsika dzakati siyane nesiyane. Vana vamazuva ano vavana vasingatiuri. Munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tiri, kana taamumwaka uno wemvura hatibvumire kutsika zvitsvuku. Zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka. Saka vana vaakupesana netsika idzodzo, vanofamba ndiri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo zvinove zvataakupesana nazvo. Vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira, zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiuchike mvura pachivanhu chedu. Isisu vajonga kandemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuuchika mvura, hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu, munoziva zvandoreva, kwaakuenda chembere dzabhumaura dzisingasaende kumatenga ndodzinonodika hwawa. Ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire, nekuti tinenge tichiuchika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo kunyika kwangu. Saka hari idzodzo hatisi dzekundotamba nadzo. Hadzipwanyike, hadzichene moto, padziri ndo padziri. Dzine vanosvitika verudzi vanofanira kutoziva kuti tosvika takadaro.
Vanga vari mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vari parunhare kwakare kuMount Darwin kuMashonaland West ndodzokorora kuMashonaland Central neStudio 7. Vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yemuAfrica e2023 Africa Cup of Nations ari kutanga nhasi manheru ano kuIvory Coast nemutambo uri pakati peIvory Coast neGuinea Bissau. Kune nyika 24 dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya. Tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vaBrian Musekiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Mutambo uri kuwanhasi uyu weIvory Coast versus Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose. Because my team is actually going to be nice. I'm going from Sangano. Ivory Coast, it's a very good it's a country in a very good players. And also, Inika in a strong history, yes, soccer. And Guinea, Inika Futi in a history of soccer. And Dukona, Mutambo, Uri, China, chosen us.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora machangisi, munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machangisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa, vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro, but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast. Because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope anexperienced, vanogona. Saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma. Because Ivory Coast ine maplayers akatogara na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare. Maplayers who have been to the after the tournament before, and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo. Zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machanzi zavo zvinokwanisa kudaro. But vacho vakaona matournaments aya mukoma jonga, matournaments ekuti now va serious. Haatiwo competition chaiyo, handione kunge ichahwina zvayo, but ndikuona it is very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri wenhabvu tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semifinals. Nyaya yehome advantage. Kazhinji kazhinji makatarisa history yematournaments aya, home country inopesera yatotora even mukombe wacho, kana kuti inopesera yapinda mafinals, kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs. Ndichonoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal neMorocco. Haizi nyika yekuti tinotarisira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vaMusekiwa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualify for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka and they expect the scoreline kunge iri too much. Ndiri kuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast kuti winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 13 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku-Congress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le-roadmap yokulungisa ama-structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe kuthatha imali uphele etshone esegwanda. Uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje, like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisithwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMacholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations, yona iqala lamhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la aqoqela eyawedale lephalamende amabili uMnumzana Gift Ostalos Siziba, wesigaba seChabalala phelandaba lo Mnumzana Amos Chibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Sixoxe lo Chabangu saqala kumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
I-Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha, akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa. Nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli, akungenise emanzini, akukhiphe, akunike ithemba lakusasa, akuthethe, akukhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule, uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma-political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokeli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki foundation, singakafaki umduli. So siza kuyaqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zavela ngapi, lokudinga ukuthi ngoba nabazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi beCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolo hlupho esilalo okwamanje siya phambili.
Lo ke ngozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Okuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixotshe umphathisikolo weMasholomoshe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomoshe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili uyatshela umphathi isikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinyolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zithi uSinyolo usebhelize isikolo seMasholomoshe ebesihamba phambili kulezinye.
USinyolo, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifila lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. USinyolo uyasihlupha emalayinini lapha kubogogo bethu lapho sithwale senzima uSinyolo.
Mahlanja mangaki sibuya sikhalaza ngoba miyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzane senzane.
Usoro mina ngizahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi istory sakhe sezenya samsusayo.
Ngicela sicela ukuthi nalise hlukanise kuphela.
Abathatha umuntu wabo.
Wathatha nini umuntu wenu? Sichiye. Disithethele umunye bese nisibone ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo ekomiti yabazali balesi sikolo. Othusinolo unguntando kayiphikiswa.
ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana. So that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazi. So lawo umbono wakho ubufaka njani akutshele inkoni office lithe wena uyabufaka wayiphi office uyabufaka uphumbono wayiphi office.
Usobhukwe Masholomushe umnumzana Love Mondlovu uDutsinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathi imali phele etshoni esegwanda uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa wayesithi ngona ngize kubhala ukuthi e-photocopy paper ane-R2 but usedinga ne-R70 le ngeyani. Thina sifuna abenze mfundo basinike omunye e-master omutsha lo asisamfuna sisakwanisa usebenza layo bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukhansila kaward 1 ekwano-North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lisiya ezikole ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani loSinyolo.
Okukhona ukuthi loSinyolo kakusebenzeni ngakuyaba le ndlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapha ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikolo abadala ngabasakhoparate abadala abanengisebethetha abantwana abasebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo kuwo 200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula.
Imizamo yokuxoxisana loSinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Sibanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi uSinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi seMandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary kaward 28 eCountry Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyikuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani yi-luxury begcine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa sithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama. Akade belokhe bekhanyelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuyela khona okha kutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe utsheke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima abanye basebeze bephila ngokuwenza ama-peace job lapha nalaphana ukuthi babhalansise imizi ngekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS nempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudlanihlezi esingathi yipentsheni la ipentsheni kuyi-RTGS kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe elingayisilolelela kithi.
abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini. Abakhansila angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuye lezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanika u-example njenge-Africa Ahead, yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, kube betshayelana imali kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayisheyese kumbe sebesenza ama-project abafunayo anjengokwabo-dishwasha, kwenza ama-detergents atshiyeneyo. Kuma-project wona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili, kukwenza babe nobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu, kubenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezi abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikhwe ngithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongo yikho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuward 28 eCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakathesi ngilengwalo ezingu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ungihlanekele, nelinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flaws The Life Steamer. Lona-ke lile sequel yalo ethi A Widow's Curse, yiyo ephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspirayo?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila nabo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story, sikhule from that particular event. So inspiration vele isuka from ama-real life experience.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
Madlela Comes Home, yona-ke idlala ku-ZTN Prime, etholakala ku-DSTV Zimbabwe. So yiyo idrama engiyibhalayo kwakathesi. Idlala mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo-7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelele?
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukukhuluma most of the time there is ngitshela izinto ezenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but silamanye ama supporting characters akhona abantu abo sithandazile labo Sphikiri labo Gogo nasinkingi. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, izenzakala it's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, iloku-entertaina wonke kundawonye khona lapho.
Yesizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule iCowers kathesi ngo-December. iCowers isasentsha sibili ngoba ayikakwalisa inyanga, ayakwalisa inyanga kuviki le ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili. Ukuthi sabona nje ukuthi yenza njani, kodwa hayi uBulawayo njengisela isupport enkulu kakhulu. So ikho engikwenzayo kwakathina.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti akwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele ziwomile, especially i-Africa ayinasupport kangako. But ngikhangelele ukuthi mina lami izadlala indima yami ekuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye iindawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya, konkayi, Cholocho, konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact nakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni le ebuyayo ngizaqhubeka ngisebenza lamanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akula misebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akula muntu ozasinceda. Akula muntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akula nto isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khona okho okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline, i-commitment, fakele hard work, kuyasebenza ngoba singabe silokhu sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda, kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda. Sizaze siguge silokhu sihlezi. So the best thing ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle izithukuthuku zakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kunithathele izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphala ludwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama, njalo uxega iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele-Ivory Coast kanye lele-Guinea-Bissau. Lawo maqembu akusibaya sikagroup A indawonye le-Nigeria kanye le-Equatorial Guinea. Kule zibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi ukuba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintiswa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angela mela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye ama team lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo, ikwanisa ukungenisa ama results because ibhora selitshintshile these days. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwatwana, so kutsho ukuthi sizabona lati ibhora i-competitive, sizakholisa. Sebengangena lawo Tanzania wona lawo isikhathi ukuthi ibe phambili
singabe lokho esilandela
noSenegal kuphela sikhangele lo manje. Division 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangelele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama players amakhulu asuka ezweni. Esikhaleti afukoni izochaza njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe umane nguye ephakamisile so sikhalele kathesi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool sikhaleti maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle
umhlubulo wangezansi yezwekazi leAfrica umelwe ngamaqembu abalisayo leSouth Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lebulawayo City uthandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga
singakhangeli iSouth Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Odlala iqembu labasakhulayo ele Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu leSouth Africa liqhube kuhle.
Thanda ukukhuluma ngeSouth Africa ngoba yini eparent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player akhulu awethembazwane ama player akhulu bengaproducer into engcono bengaba le chance ukuthi qualify bephambi.
Unqobani Ngwenya laye oke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu labadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali uCameroon ve ama players amaningi singakhanyela bazalelwa vele khona hali France endaweni vele ezithole i-training konke okuningi vele kuhle. So sikhangelele bona ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this rugby.
Ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A. Ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique, ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021, ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilitshumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili chumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Limidlalo kwakumele idlalwe enyaka enye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa kwamdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian. Nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 ngesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Sarbonani, sarbonani, ngiqhamuka ePlumtree esigabeni semacingwane. Kwezomculo ngisamncane kakhulu, ngiyethule ama-single track angu-2 last year 2023. Kumanje singena kulomnyaka u-2024 ngizoyethula i-full album.
Oh, the party!
ngaba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endimeni yomculo. Ngicela nami ningisekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.